chokwadi ndechekuti guta reHarare riri kutungamirwa nevanhu vasinganzwisisi kuyanana nevagari. Dambudziko rekuvhara mvura mawikenda wenaro kwemakore matatu adarika pasina improvement. Kunyangwe hazvo City of Harare yakawana loan ye 144 million kubva kumbuku China. Wakapiwa 72 million yakatopera. Hapana improvement ye water supply. Zvatadzidza pane izvi ndezvekuti guta reHarare riri kunyanya kuda kuti vashandi wavo maengineers washande paweekend nekuda kwekuti vari kutsvaga nzira dzekumora matingati maovertime.
Vashumba, muri kuti here kanzuro haina kana kuzivisawo vagari veguta kuti vachange vachivhara mvura uye kuisawo humwe urongwa hwekuti vanhu vangafano batsirika nenzira dzipi kuti vawane mvura kusvika vavhurira mapombi avo zvakare nesvondo sezvavataura?
Zvandiri kutaura ndezvekuti nzira yekufambisa mashoko yavari kushandisa nayo haizi nzira inoratidza kuti ichada kuti isvike kune munhu wose. Vanhu vanozongoita zvokuti kana munhu atoshayiwa mvura ndopaanozoti ndakasangana nemeseji, ndakaona kana kuti paFacebook peHarare, but kune vanhu vazhinji vasingaendi paFacebook. Guta reHarare handizivi kuti paZBC vanotyawo here kumboisa maadvhati anoita izvozvo kana kumamwe maradio stations kana kufambisa mapepa munharaunda sezvavanongoita kana vachifambisa matsamba emadebt collectors.